manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera ndira 28/2023 makateerera ku Studio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika rinoumba komiti ichaferefeta uori muvakuru vakuru veZimbabwe Travel Authority. Varimi vochema-chema nekukwira kwenyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwemombe dzavo.
Mapati wakatisha kwaita kuve mabhanditi chaiwo kuka kuve vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika musi watakasungwa takaenda nerori vanhu vachimiwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka
nhasi tichakupai hurukuro yataita nemunyori anoona nezvekurongwa kwemisangano mubato recitizens coalition for change vari umiriri wemukobha vamos chibaya vachitsanangura nezvemagariro avo vari muusungwa Iyi ndiyo imwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Gurukota rezvekushanyirwa kwenyika vamwe vezita Mangaliso Ndlovu nezuro vakadoma komiti yakakosha yevanhu vashanu ichaferefeta kuona kana vakuru vakuru veZimbabwe Tourism Authority vakaita zvouori mukuzvipa mazimari ekubatsirika munguva dzeCovid-19 anosanganisira mari yekushandisa kumazororo pamwe nekuzvitengera chikafu. Komiti iyi inonzi ichange ichitungamirirwa nemunyori mukuru mubazi rezvevashandi vaSimon Masanga vari sachigaro uye iine vamwe vakuru vemuhurumende kubva mumapazi akasiyana-siyana. Komiti iyi inonzi ichange ichitsvaga kuona kuti mari dzekubatsirika idzi dzakanga dzabvumidzwa here uye dzakapiwa zvichienderana nemutemo wePublic Entities Corporate Governance Act here. Asi vanhlovu vaudza Studio 7 nhasi kuti havasi kuti pane uori hwakaparwa asi kuti vari kufungidzira kuti pangadai pakaitwa zveuori. Vati kana pakazoonekwa kuti pakaitwa zveuori ndipo pavachazopinza komisheni inoona nezvekurwisana neuori yeZimbabwe Anti-Corruption Commission. Asi vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vanoti hapana zvitsva pane zvaitwa izvi vachiti zvinongoperera mukutaura pasina anosungwa nenyaya dzekuita zveuori muhurumende.
Chekutanga chatinofanira kunzwisisa ndechekuti izvo zvinhu zvinongogara zvichingoitwa mumapazi ehurumende kana kuti muhurumende kuti vaise makomiti akafanana neiwayo asi chinozobuda hapana. Tingangoona hangu saminista aruda kungoitawo zvinoitwa nemamwe maminista kana pachinge pabuditswa nhau dzeuori mune mamwe mapazi ehurumende aanenge ari pasi pake. Matanho atorwa iwayaya matanho angogara achingotorwa nehurumende. Saka isusu sebazi rinoonawo nezvekurwisana neuori hapana chitsva chatinoona chichabuda pamusoro pedanho iro riri nokuti hapana tinomboona achizoenda kana kuti achiiswa pamata redzimosva kana kuti nyangwe akaiswa hake pamata redzimosva asi nyaya yacho inozongofa nekufamba kwenguva.
Tiri kunzwa muri kuti hapana zvitsva zvinhu zvagara zvichiitika mumapazi ehurumende. Tingati here panenge pachizowanikwa vanhu vavasina mhosva dzavanenge vapara?
Nyaya dzeuori dzakatekeshera muhurumende uye zvemapazi ehurumende. Chinonetsa ndechekuti vashandi vehurumende vanoona zvinenge zvichiitikawo kune vakuru vakuru vari muhurumende kuti nyaya dzeuori dzinongoramba dzichingoitwa pasina munhu ambosungwa. Saka chidokwa dokwa chekurwisa uori kana kuti chekuda kugara upenyu huri pamusorosoro chakanyanyisa mune vashandi vehurumende. ndokusaka muchiona vakuitawo mapitse kana kuti makwikwi nevamwe vakuru vari mushandira muhurumende. Saka kana pasina hurongwa hwakati chikiti kana chidokwa doka chinofanira kuitwa nehurumende chekupedza uori, nyaya dzakafanana neidzodzidzi tichangoramba tichidziverenga tichidziona dzichiitika, nekuti hurumende haina shungu kana kuti political will yatinogara ichingotaura iyaye yokurwisa uori. Vanorwisa uori pamuromo chete kana kuti mumapepa, asi zvinenge zvichiitika pasi apapa zvakasiyana nenge zvichitaurwa nevakuru vehurumende.
Vanga vari vaAlois Chaumba vesangano reAnti-Corruption Trust of Southern Africa vari parunhare neStudio 7. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Rimwe sangano rinomirira varimi reZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union rinoti varimi vose vekumaruwa pamwe nevemapurazi vari kushishikana zvikuru nekukwira kuri kuramba kuchiita nyaya dzekubiwa nekuurayiwa kwezvipfuwo zvavo, zvikuru mombe. Mutungamiri wesangano iri, amai mai wePGT, vanoti mbavha dzemombe idzi dziri kuuraya mombe dzichitora imwe nyama dzichisiya imwe mumasango madziri kuurayira, vachiti dambudziko nderekuti kune vanotenga nyama iyi zviri nyore, izvo zvinoita kuti mbavha dziwane simba. Ngatinzwei vachitsanangura.
Dambudziko rekubiwa kwemombe idambudziko riri kushungurudza varimi vemombe zvikuru. Varimi vari kurasikirwa nemari zhinji pamusana pekubiwa kwemombe kumaruwa nemumabhurazi. Chinonyanya kurwadza ndechekuti mbavha idzi dzinouraya mombe, votora nyama vachisiya mabhonzo, matumbu nemaguru zvemukati, vozonotengesera vanobika mumadhorobha, avo vanotenga nemutengo wepasi zvikuru, asi vachiziva havo kuti vari kutenga nyama yemombe dzakabiwa.
Zvii zviri kuitwa nemapurisa pamwe nevarimi kudzivirira dambudziko irori? Tiona kuti riri kuramba richitekeshera, amai jiti.
Mapurisa pamwe chete nevarimi kana vari mumabhizinesi emombe vana makomiti anonzi BAST, Business Against Stock Theft, aya anobatsirana nevarimi namapurisa kuchengetedza zvipfuyo. Dambudziko riripo ndeyokuti vamwe vedu havakoshesi kuvawo nhengo yemapato aya, asi ari makomiti anobatsira zvikuru panyaya yekuchengetedza zvipfuyo zvedu.
Tingati here mitongo iri kupiwa kune vanenge vabatwa vachiba mombe haina kusimba zviri kuita kuti vanhu varambe vachiba mombe idzi?
Mitongo iri kupiwa vapari vemhosva vezvipfuyo ndinoona yakakodzera kuva zvairi, nokuti ndinoona sokuti kuwedzera mitongo handizvo zvinoita kuti zvipfuyo zvisabiwe. Ndinofunga kuti zvimwe zvacho inyaya yokuda kupfuma nekukasika, nokuti vanoona sokurima riri basa guru rinotora nguva kuti vawane mari tenzi. Vamwe vava neunyope hwekushanda, vanoona sokuti kuba kunoita kuti vararame.
Ishoko ripi ramungasiyira varimi nevateereri pane ino nguva takatarisana naiyo nyaya yekubiwa kwemombe?
Kurudziro yangu kuvarimi ndeyokuti ngativei vigilant nekuchengetedza zvipfuyo zvedu, tishande pamwe chete namapurisa, tibatsirane nekuteedzera mitemo yetrespassing tichisosawo nzvimbo dzedu.
Vanga vari mutungamiri weZimbabwe Integrated Commercial Farmers Union, amai mai wePGT, vari parunhare kumacheke neStudio 7. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vati tivabate nemuvhuro kuti tinzwe kuti nyaya dzekubiwa kwemombe dzakwira zvakadii kana kudzikira zvakadii kubva mugore rapera, asi vanoti mapurisa ari kuita zvose zvaanogona kurwisana nedambudziko iri.
Nyaya dzemombe dziri kuhongwa, asi mapurisa vari kuita mapatrol, mapurisa vari kudzidzisa vanhu mombe dzichengetwa sei. Ndofunga ndinokwanisa kutaura musimande kuti titi isusu nyaya idzi dzakakwira kana kuti kwete. Ndaona ripoti yedu yokupera kwegore.
Tiri kunzwa kuti ivo vari kuba mombe havari kuwana simba rekuba mombe nekuti vari kuwana kwekutengesera nyama kune vanobika munzvimbo dzakasiyana siyana dzinotengeserwa chikafu. Mapurisa ane zvaanokwanisa here kuita kuona kuti ivo vari kubika chikafu ava vatenga nyama kune mabhucha akanyoreswa?
Mazuva apera aya mapurisa akaita yatoti pachirungu maredzi kuvanhu vese vanotengesa masadza nzvimbo dzakasiyana siyana madhorobha akaita seHarare, Bulawayo, Dana Gweri, Masvingo nedzimwe nzvimbo, tikasunga vanhu vakawanda. Zvinhu zvatogara tichiita, tichaendera mberi tichizviita. Tinongokurudzira vanhu kuti ngavatenge nyama kumabucha ane mapermit, mabucha ane mareznis. Zvinobatsira kuziva kuti wani vanhu vasotengeserwa nyama ine zvirwere here. Chepiri vanhu vasotengeserwa nyama yakabiwa here. Ndozvimwe zvatokwedzera veruzhinji izvozvo izvo.
Tinonzwawo kuti kune makomiti anoitwa nevarimi vachishanda nemapurisa. Zvii zvamungaitawo kurudzirawo varimi kuti vange vachipinda mumakomiti akadaro iwayo?
Nzvimbo yega yega ine varimi kune mapurisa. Ngavatore mukana vapinde kumakomiti aripo iwavo. Zvinobatsirawo mukurwisana nenyaya dzekubiwa kwemombe.
Vanga vari mutauriri wemapurisa, Assistant Commissioner Paul Nyati, vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu, apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaga chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshuwira, zvose zvinoda nepfenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Vateereri, nepfenyuro yenyu yamunofarira Studio 7 yava kuda kuparura zvirongwa zvitsva zvichange zvichitepfenyurwa nemusi wemugovera nemusi wesvondo. Tichange tichiburitsa nhau dzekumaruva nemusi wemugovera uye nhau dzakanangana nemadzimai nemusi wesvondo. Chirongwa chimwe chete chinenge chine maminitsi makumi matatu. Mune mazita here amungape zvirongwa izvi? Kana muine mazita munofunga kuti ndiwo anokodzera kupiwa zvirongwa izvi, titumirei mazita acho. Kana zita ramunenge matumira rikashandiswa, tinokupai mubairo weredhiyo. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo, chamunopiwa naMavelous Muhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhu kadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Muhlanganya uye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Miriam Madziva Sibanda, avo vanova ivo mumwe wevapepeti venhau vakatanga kushanda neStudio 7 makore makumi maviri apfuura. Nepfenyuro yeStudio 7 yakasvitsa makore makumi maviri ichitepfenyura nezuro.
Zvinofadza kuti takatanga chinhu chakange chakanaka, takwanisa kurarama makore saya tichikura. Nokuti ndinoiwe kana zva takatanga Studio 7 yanga isina mutsindo wayanayo iko zvino. Asi zvinhu zvinongofadza uchitarisa mashure kwatakabva, matorero ataita nhau nekuzotumira nemaitirwo acho azvaakuitwa iko zvino, aiwa takabva kure. Asi zvinongoratidza kuti nyange isusu tirisu takatanga zvedu, imimiwo makazouya muchienderera mberi nebasa, muri kungoenderera mberi nebasa muzvakanaka, uye mhepfenyuro iri kukura ichibatsira kutaurira vanhu vari kumativi mana enyika zviri kuitika nerimi dzavanokwanisa kunzwa, vachizvinzwawo ivo panhepfenyuro. Pane kungonzwa vatungamiriri chete, kazhinji ndo vanopiwa mukana yekutaura.
Mungati imi zvii zvanyanyosanduka pakutepfenyura kwamakatanga muchiita nezvamakuona zvaakuitika mazuva ano?
Ndofunga maitirwo azvaakuitwa. Ndinoyeuka mazuva atakatanga pantume yaya yanonzi pachirungu marekodha airema chaizvo, aida mabhatri, aida madhisk acho, uye kuzogara pasi kuti unyore ugotumira. Tainge tisina masaisai kana kuti internet connection pachirungu, taitoenda kune ainzi maintanet cafe wotumira nyaya yako neemail, womirira kuti ichigadzirizwe ikoko kuWashington yodzoka mai mia ozomhanya kuchienda kumba omirira kuti ufonerwe kugoita recording asi uchitarisa iko zvino zvizhinji zvinhu izvi zvaakukwanisika kuita parunhare mbozha nekuti masaisai aripo panhare mbozha ipapo saka ndinoona kunge zvareruka kana kutora vanhu vachitaura zvaakungoitwa zvese parunhare mbozha saka ndozvimwe zvinhu zvatirerukei izvozvo
tombotarisa izwi remadzimai panhepfenyura muri kuona rawedzera here kana kuti pane zvimwe here zvingaitwe kuti izwi remadzimai riwanikwe richinzwika
zvati kwirirei Marvelous asi pachi nemukana wekuti izwi remadzimai riwedzerwe nekuti ukatarisa uwandu hwemadzimai uye kuti mukurarama ndoo vane mutoro mukuru wekuona kuti nyika iyo inova inotangira mumhuri mhuri dzamira muvana vadya vapfeka zvese zvakatarisana nemadzimai asi ukazoona kunoitwa mitemo inobata mararamiro edu madzimai hatisati tanyatsosvika pekuti tinga kwanise kunge tichikwanisa kuvandudza mutemo tiri tega tikati ngatimirei semadzimai tiri kuda kuti ichi chiitwe tinova chinhu chichiri kutoda kuti madzimai ashande pamwe chete kwete vari vega asi vaunze varume pamwe chete vavatsigire vaone kukosha kwekuti madzimai apihwe mukana wetaura zvavanofunga zvavanoona mararamiro avari kuita nekuti tinoti anoziva kuswina kwesangu ndiye akaijeka saka madzimai anoziva kuoma kweupenyu naizvozvo vane masolutions ekuti zvingagadzirikwe sei upenyu hugorerukira munhu wese
tomboti pane vamwewo vechidiki madzimai vari kufungawo kuita basa iro rekupepeta nhau ngavapawo kurudziro yekuti chii
kurudziro ndeyekuti mikana iriko asi inoda kuti unge uri munhu ari kuziva zvauri kuda nekuti miedzo yacho irimo yakawanda mubasa rekupepeta nhau udzvinyiriri watingati uya pachirungu sexual abuse iriko zvakanyanya zvinova zvinhu zvinofanirwa kuti munhu kana uchinge wati uri kuda kuita nhau unofanirwa kunge uchizviziva izvozvo abuse yacho inotanga pamashandiro amunoita nyaya dzaunopiwa kunzi unyore semudzimai unogona kuona kunzi iwe haupiwe mukana wekushandawo panyaya dzinogona kunge dzichinzi kana riri pepanhau dzinoenda papage 1 dziya
aiwa nguva yedu ndiyo yaita shanje ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington
tinotenda Marvelous iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu cheour lives upenyu hwedu nhasi tiine hurukuro nemurongi wemisangano mubato recitizens coalition for change uye vari mumiriri wemukobha mudare reparamende vaAmos Chibaya kuti tinzwe kuti vanga vachibatwa sei vari muusungwa
majonga mapati vakatita kwaita kunge mabhandi tichayo kuita kunge vanhu vane mhosva hombe vakapara muno munyika zvakaoma ndingati musi watakasungwa takainda nerori vanhu vachiniwe nemvura vanhu vachinyorova hazvina kumira zvakanaka taenda kumasales epaharare central haasiri kushanda ese hakuna mvura hakuna zvakare matoilet regara ndiende mberi ndichiti tazoenda kuHarare Remand Prison mukomajonga maselsi aripo anofanira kuti vanhu vagare vari 40 asi taigara takatsikirana sembeva dziri mumwena vanhu vari kuma150-180 vanhu vachirara vakamira toenda zvakare kubva kuHarare Remand Prison toenda kumatare edzimosva motokari dzinoshandiswa dzofanira kunge dzine vanhu kuma80 asi taipinda tiri kuma200 mota imwe chete vanhu vachitsikirira zvakare vamwe vachifenda saka ndingati mabatiro ataita asi mabatiro evanhu vasina mhosva yavakapara taita tunge vanhu vakatoita mhosva inosisa asi pasina mhosva takapara mukomajonga
chii chingavaita kuti mufunge kuti maibatwa zvakashata tichiona kuti vasungwa vese vanenge vachingobatwa nenzira imwe chete
izvi chinangwa chevanhu ava madzvinyangwa ndechekuti tinge ndidzokera sure nehondo yedu yeshanduko tinoidzokera sure kushandira vana vezimbabwe kuti vaone ramangwana rakanaka asire gandi mukoma wangu ati dzokere sure kuti munyika mune neshandu kwenonza kudiriro munyika mune neshandu kwenonza rufaro munyika mune neshandu kwenonza hurumende yerano
tosvika pa mhosva yemamuchipomerwa imi makatambira sei mhosva iyoyi
chokutanga ari gandi kugadzirise mukoma jonga chonzi mhosva ipapo hapana nekuti misangano yekuitira mudzimba inobvumidzwa hakuna mutemo munyika yezimbabwe unodzivisa vatu vaite misangano yavo paprivate place paamba ite private place hamutizi muzivise mapurisa saka hapana mhosva yatakapara vakapara mhosva ndeavo vakasungwa nhasina mhosva
asi kamuri kunzi maamuine chinangwa chekukonzera mhirizhonga kuungana kwamaiita vachibaya
icho ndo chinangwa chevakatisungwa chinangwa chedu isusu chaingova tokuita musangano wedu maitiro atinongoita nguva nenguva chinangwa hatigoni kupihwa kuti mamuchibata chinangwa chakati nekuti musangano wedu hapana mhirizhonga yakaitika hapana mhirizhonga yanga iripo saka iye akaraudza kuti vanhu vaungana apa vaingana mhirizhonga ndiani
tosvika panguva yamakazopiwa mukana wekubvisa mari yechibatiso makanzwa sei mushure mekunge mapiwa mutongo iwoyo kuti mubvise mari yechibatiso
chekutaura kwandaita chokutanga ndechekuti handigoni kana tigoni kufara chikonzero chiri chekuti hataifanira kumbosungwa nekuti hatina mhosva tatakapara saka takatogumbuka kuti mapurisa aya nechihurumende chacho vakatotitamisa kunotigumbura nokuti zvavakatiitira hazvaifanira kumboitika isu hatina mhosva tatakapara saka hatigoni kufarira kupuwa mutongo wekunzi ndai kudzimba amutina mhosva yamapara zvokazvizikanwe zvinovano vezimbabwe kuti misangano yemudzimba hainei nepolice clearance inobvumidzwa naizvozvo hataifanira kumbosungwa mukoma jonga
kana muchiti imi mamusingafaniri kunge muchimbosungwa muchateedzera here zvakatarwa nematare kuti munge muchienda kunozvipira kwamapurisa sondo rega rega nezvimwe zvese zvakadaro
zvose izvo tinotevedza asi mutemo wenyika unotibvumira kuti kana tikange masungwa zvichiri pamutemo zvisina tsarukano munotendedzwa kusungisa kana kusunga uyo wacho anenge akusunga mutima mhosva yamapara saka zvose tichatevedzera isasika nguva ikoti aiwa vakatisunga hatitina mhosva yatapara tikaitwa inonzi unlawful detention tikagara mukati isina tsarukano tichatevedzera mutemo kuti vanhu ivavo vaite brought to justice
tonzwawo kuti kune nhengo dzakabata chirwere checovid-19 dziri muusungwa dzakakwanisa here kunge dzichiwana kurapwa kana mishonga
sezvamunongoziva kaku ine hama yedu yakabatwa necovid ndezvematsanangura pataigara nemagariro anoita kuti pave nokutapuriranwa nechirwere checovid asi kupindura mibvunzo yedu hakuna mishonga iriko vazuru rakapinda nyoka hurumende yatadza chaanandoita kugona kuti vana vezimbabwe vafare kuti aiwa vachamisa chitorai mimi nyika yende mberi munyika muye nebudiriro muye nemusaro muye nehurumende yevanhu
manga makateerera kumurongi wemisangano mubato reccc uye varumiriri vemukobha mudare reparamende vaamosi chibaya muchirongwa chedu upenyu hwedu munhau dzemitambo vanotungamira mitambo vesports and recreation commission vanoti vaisa chikumbiro kuhurumende kuburikidza nebazi rezvemari kuti ipe mari kuzvikwata zvenhabvu zvenyika zvemawarriors nemight warriors michael kariati anotipa nyaya iyi
sachigaro wesports and recreation commission vagerald mulochwa vanoti vane chivimbo kuti chemwe chavo chichanzwiikwa zvichitevera ruyamuro rwavakawana apo mawarriors akaenda kuafcon gore rapera
football at national level that is the warriors the mighty warriors should be funded you know from the treasury that's our recommendation and then it's for government to work
takakumbira kuhurumende mari kuti vabatsire mawarriors asi tichi takamirira kuti tinzwe kuti vachatipa here kana kuti havasi kutipa
vamunotywa vanotora kuda kuti zimbabwe itevedzerewo zvinoitwa nevekune dzimwe nyika uko hurumende dzinopa mari kuzvikwata zvenyika apo zvinotamba nevekune dzimwe nyika vamunotywa avo vanove zvekare mukwasha wemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti vari kutarisira kuti panosvika musi wa 31 kurume gore rino mapazi ese ezifa anenge aita sarudzo votanga hurukuro neFIFA kuti Zimbabwe idzorwe munhabvu yepasi rese. Zimbabwe yakadzingwa munhabvu yepasi rese zvichitevera kupindira kwehurumende munyaya dzeutungamiri hwenhabvu. Izvi zvakauya mushure mekunge SRC inove bazi rehurumende yakadzinga basa bhodhi reZIFA raitungamirwa navaFelton Kamambo. Nengo yeWarriors Friends Club vaPhilip Regede vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza asi inofarira kutanga yagadzirisa zvakadzikisa Zimbabwe munhabvu yepasi rese.
Izvo tinonzwa tichifara chaizvo kuti vanenge vakupohwa mari, asi tine rimwe dambudziko ratinaro rekuti kuti hurumende iyoyo at the same time vakaita kuti vavharise vakomana kuti varegere kutamba maInternational Games. Saka zvinhu zvekuti kuti vape maWarriors mari vasingatambi maInternational Games ndevapana, towadawo futi kuti vapana ivo vanga vachiwana exposure yekuti vaenda vachinotamba bhora kunze, inezvi takangobvarirwa tiri mukati. Saka hatisati taziva kwatiri kuenda so far.
Okuwo mutsigiri weDynamos vaKennedy Tatenda Gova vanoti danho ratorwa neSRC iri rinofadza.
Ndotenda hurumende because it's an improvement kumaplayers edu. Mukupiwa kwavanoita mari ndoshungu dzavanoitawo mukurambo wavachida kutambirawo nyika. Uyezve tinotenda nekukuriridza hurumende kuti irambe ichisponsa maWarriors edu nemamighty Warriors kuti bhora rirambe richienderera mberi.
Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Muve kuti tinzwe divi rehurumende panyaya iyi. MaWarriors akapedzisira kutamba nedzimwe nyika kuAFCON 2022 uko vakapedza vari pasi pasi mugungano raisanganisira Guinea, Malawi neSenegal. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.
Zvino tokupai mashoko abva kwamurimi vatereri ari pamusoro pekusvitsa kwakaita Studio 7 nezuro makore makumi maviri yaparurwa.
PaStudio 7, paStudio 7 mamuka sei munotaura mukuma japera ngwe yandiri kuno kuSouth Africa papendo kuti makorokoto makorokoto pane fenyu yevanhu nefenyu yeStudio 7. Tinoti dai musipo tingadai tingazivi zvinoitika munyika, makatikoshera. Rambai makadaro, rambai makadaro neunyanzvi hwenyu. Tinokunzwai tiri kuno kuSouth Africa, tinokunzwai tiri kuZimbabwe, tinokunzwai chero kwatinenge tiri. Makatikoshera, tinokutendai vana mukoma Jonga, vana mukoma Blessing nevamwe vose vana Gips Dube nevamwe vose nevose vakafoma Studio 7 nokorokotedzai. Chiri chishuviro changu ini zvangu nechekuti dei yawedzera nguva yekutefenyura naudzitirebei kana kuti dai yatefenyura zuva rose tingafara zvikuru. Ndinotenda.
Makadiko yeStudio 7, isu tinongoti makorokoto makorokoto, mwana ari kukura. Haa, tinotenda nenhau dzenyu vana mukoma tananuka hwande. Haa, ndinonakidzwa nenyuzi dzenyu dzamunotipa. Haa, munotigonera mese, handingakupedzei nemazita. Makawanda veStudio 7, shure yangu ndinongoti emawano muzinda muZimbabwe, mawako muzinda wenyu muZimbabwe weStudio 7. Haa, yunga dzine dzakunyisa kuindeka mawo murwa mangoma muchimhosera murwa mangoma. Ndinga zvine zvadzora ndozvandinongo kunamata kuti Studio 7 yawanawo muzinda muZimbabwe. Ndinotenda hangu, ndini Peter Chwara.
Makorokoto makuru kuStudio 7 kuti masvitsa makore makumi maviri murimo mundima yebasa rokushandira nyika yedu yeZimbabwe, rokushambadza nhau musina divi ramunorerekera asi makazembera pabango roumhizha hwenyu hwokukusha nhau dzezvinoitika munyika.
Tinotenda vose vatumira mashoko ekukorokotedza Studio 7. Anokuonekai nemufaro, ndini Jonga Kandemiri, ndokusiyai mina Gaino kumedisaidi.